gandi kutende mko majonga nekuti isa muchirongwa chenyu chaizora nhasi. Izvokwadi, basa ratinoita kuno ndere kutora moto wezuva. Toita kuti kuve moto ungashandisiwa mudzimba, mumabasa, mafactory nenzvimbo dzakawanda wanda dzinenge dzichida moto. Saka iri ibasa ratakatangawo makore mashanu apfuura. Asi tisati tatanga izvozvo, takanga tiri vanhu vaisa moto wemagetsi mudzimba, mumafactory nemaindustry saizvozvo. Basa iri ibasa ratakadzidzawo tichipinda muno, tambori dzidzawo zvekare kumusha saizvozvo. Saka takabva tangopindawo kuti tikwanise kuramba tichizvivandudza nekukura pamusoro pemabasa. Saka mukukura kwebasa redu rakazotibvumira kuti tikwanise kubatawo moto wezuva, tikwanise kubatawo moto wemhepo kuti tiushandise kugadzira magetsi anganzi wind turbines kana kuti windmill nemamwe mavara echirungu.
Tinoona kuti muri kushanda muri munyika isiri kumusha kwenyu. Muri kutambirwa sei nevemuSouth Africa? Tichitarisawo nyaya idzodzi dzekuti vanoda kuti mabasa anga achipiwa kuzvizvarwa zveSouth Africa.
Ya, idambudziko guru nezvizvagwa zvemuno nguva zhinji. Asi zvazvinozoita manje ndezvekuti nokuda kwokuti tinenge tinoruzivo gwebasa gwakati kwirirewo, vanodzokonoka vasina maitiro avangaita ekuti misa kana kuti shedza kudzimba dzavo, kumakambani avo nekwese. Asi dzimwe nguva patinenge tichitaura, especially mukuzvishambadza kwatinoita pamasaisai, tikazvishambadzawo tichitaura chirumbi chatinotaura chokwedu ichi, vanochihwa kuti ichi chirumbi hachisi icho ichi. Saka macomments avanoisa nonzawanza achitaura kuti uyo mukwerekwere. Saka zvinongodzikisira kuti uchishambadza basa rako, vanhu vobva vanzwa matauro ako vonyora kuti mukwerekwere atanga kushambadza basa. But zvisinei, tinoramba takashinga nekuti mukushambadza basa redu irori tinoraramisa isu nekuraramisawo zvizvarwa zvemukati menyika yedu yeSouth Africa. Saka panotiremeu, dzimwe nguva uchisvika unobvunza kunzi ko mapepa ako akamira sei, uri wemuno here kana kuti hausi wemuno, wotonzi kana usi wemuno handidi kushanda newe. Vanositaurawo zvakadaro vamwe muno mukati meSouth Africa.
Saka mune vashandi vangani uye vashandi venyu ndevemuSouth Africa makare here kana kuti mune vekune dzimwe nyika?
Vashandi vedu vemuno muSouth Africa vanokwana kuita vatanhatu, vekunyika kwedu kuZimbabwe vanosvika 5 kana kuti vashanu.
Koyo mabasa anowanika zviri nyore here?
Dambudziko ririko ikonzo nderekuti magetsi anogara achinda nokuda kwokuti kambani inogadzira magetsi yemuno muSouth Africa inonzi Eskom kana kuti Zesa yekumusha iya iri kukundikana kugadzira magetsi akakwana. Saka zvinoreva kuti vari mupindu remagetsi iri vari kuwana mukana wekushanda zvikuru.
Imi zvitsva zvamungati madzidza toti nhasi madzokera kumusha zvii?
Isu kana tinge tatodzokera kumusha sekutaura kwatakamboita muchirongwa chapfuura, takanga takumbira hurumende, tine tsamba dzakatakanyorera kuhurumende kuburikidza naambasada wedu vari muno muSouth Africa, tichikumbira kuti tine mishini yatinoshandisa mukati memabasa edu patinenge tichivaka magwenya iwaya emasola. Saka mishini iyoyo taitoti dene yagona kuti iyambuke idzokere kumusha kana zvichinge zvokugara muno zvanetsa, kuti hurumende yedu isazotitsvakira mitero pabhodha kana tava kunokrosa. Saka zvatinodzokera kunoita kumusha ndozvatiri kungoita muno izvezvi. Tinonosvika tichivaka magwenya emagetsi, magwenya emasola, magwenya emhepo zvatakadzidza kuno.
Pari zvino South Africa yakapedza kushanda kwemagwaro eZimbabwe exemption permit. Imi matoro here matanho ekunatsurudza rugaro rwenyu muSouth Africa sezviri kukurudzirwa nehurumende yeSouth Africa?
Ichokwadi hongu, mapepa edu takaisa kuvamiririri vangashedzwa kunzi immigration lawyers, ndivo vanobatsira kunyanya panhau yekunowerengedza mapepa nekumanyora nemanzwisisiro anoikwa nebazi rehome affairs uyezve nebazi retrade and industry. Nokuti nhau yedu sevana muzvina bhizimisi inotanga pakuti tsamba inofanira kunonyogwa nedepartment of trade and industry inomirira vana muzvina bhizimisi nekuona mafambiro emabhizimisi munyika yeSouth Africa, yopa tsamba inotaurira home affairs kuti uyu munhu kana kuti kambani iyi inokodzero yekuti irambe iri muSouth Africa nezvikonzero zvokuti inobatsira mukusikwa kwemabasa mukati meinonyika. Ndopa vanenge vachitarisa kuti pavanhu vanoshanda pakambani pane vanhu vangani vanova zvizvarwa zvemuSouth Africa, pavanhu vanoshanda pakambani pane vanhu vangani vari mumanagement kana kuti vakuru vakuru vekambani vanova vari maSouth Africans. Saka zvose izvozvo vanozvitarisa. Kana vachinge vafadzwa nazvo vanobva vanyora gwaro rinozoenda kubazi rehome affairs. Home affairs kana yatambira gwaro yava kukwanisa kuprocessa mapepa aya. Saka ndipo pane dambudziko ipapo.